chunga Nyumwerero inobaya Moyo osorora Ushamuona Pose panoshika Anoti magadine musa